manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 3, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosangana nemutungamiri weSouth Korea vaYoon Suk Yeol pamberi pemusangano weKorea Africa Summit uri kutanga mangwana muSeoul. Zvichitevera kuziviswa zviri pamutemo kwezvakabuda musarudzo dzemuSouth Africa neZuro neIndependent Electoral Commission, tarisiro yevakawanda yave pakuti mapato achabatana kuumba hurumende mubatanidzwa neANC ndeapi. Vaimbo vemutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vanoti vamurisizizai avakashaya nemugovera munhu anofanira kuremekedzwa zvikuru nebasa ravakaita mukurwira utongi wejekerere muZimbabwe. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vari kuSouth Korea pavari kupinda musangano weKorea Africa Summit uri kutanga mangwana, nhasi vasangana nemutungamiri wenyika iyi vaYoon Suk Yeol vakakurukura ukama hweZimbabwe neSouth Korea uye nzira dzekusimbisa kudyidzana kwenyika mbiri idzi. Vachinyora padandemutande ravo reX iro raimbonzi Twitter, vaMnangagwa vati vachanyorerana zvibvumirano zvakasiyana-siyana neSouth Korea. Mutungamiri wenyika vaperekedzwa kumusangano uyu negurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutole Ncube, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava pamwe nemumiriri weZimbabwe kuSouth Korea vaStuart Nyakoshko. Zimbabwe yagara ine nhoroondo yekudyidzana nenyika yeNorth Korea kunyanya kudarika South Korea kubva kumazuva ehondo yerusununguko pamwe nekuumbwa kwechikwata chemauto che5th Brigade, icho chinopomerwa mhosva yekunzi chakatungamira mukushungurudzwa pamwe nekuurayiwa kwevanhu vanodarika zviuru makumi maviri munguva yegukura hundi kumatunhu eMatabeleland neMidlands. South Korea imwe yenyika dzinonzi dzakabudirira mudunhu reAsia. Musangano weKorea Africa uri kuitwa kwemazuva maviri uye nyika makumi mana nesere dzemuAfrica dziri kupinda musangano uyu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zizininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheTswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Mukonza kuti tinzwewo mafungiro avo.
Ukama hweSouth Korea neZimbabwe wanga usina kunyanya kusimba kumashure uku, kana uchitonyanyatsotanga unototanga ipapapa. Ukama wanga wakasimba kubva kunyange munguva yehondo ukama hweZimbabwe neNorth Korea.
Kune nhoroondo inoti Zimbabwe apo, North Korea apo, South Korea apo nedzimwe nyika dzavanodyidzana nadzo, pakamira sei?
Ndokuda chatingangodzidza mune zviri kuitika ndechekuti nyika yeZimbabwe inenge iri kungotsvaga-tsvagawo. Haina paimire painoti ikamira apa ndo patinoiwana iri mangwana, nekuda kwekuti South Korea inoonekwa senyika yakasununguka pane zvekutengesera. Haiiswi kudivirana China rana Russia, inotoiswa kunyika dzekumavirira nana America. Inoiswa kudivirana China nana Russia, iNorth Korea. Apa pavazoenda South Korea apa, Hai, kune kwa kuburadza kuti hai chamuka nyama chero kwa zvaitira ikoko ndo kwatinoenda.
Saka Zimbabwe inogona kuwadzana zvayo ne North Korea uku ichiwadzana ne South Korea uku zvichitofamba hazvo zvakanaka here?
Mamiriro akaita zvematongerwo pasi rese kana kuti geopolitics ndekuti ukaonekwa uchidyidzana nerimwe rutivi zvinogona kushaisa shamwari kurutivi rwedzimwe nyika dzaka idzo dzandiri kutaura dzine masimba akati wandei. Tine mienzaniso yakawanda. South Africa chaiyo yakanga yapinda panatai sireva nenyaya yekupikisana neIsrael kana nenyaya yekusatsigira Ukraine. Saka zvino kutopinzisa pana munatai sire izvozvo ende mamiriro akazvakaita izvozvizvi ndiri kuona sekuti zvinogona kuita kuti ukama hwavo neRussia nanachina hutapudzike zvishoma.
Avanga vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheTswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunhare kuSouth Africa naIvan Zisininga Studio 7. Zvichitevera kuziviswa zviri pamutemo kwezvakabuda musarudzo dzemuSouth Africa neZuro neIndependent Electoral Commission, izvo zvinoratidza kuti bato riri kutonga reAfrican National Congress kana kuti ANC rakakundikana kuwana zvikamu zvemavhoti zvinoita kuti riumbe hurumende riri roga. Nyaya hombe yave kutaurwa munyika iyi yave yekuti bato rakaunza rusununguko iri richabatana nebato ripi kana mapato api kuti vange vachiumba hurumende mubatanidzwa. Pamapato ari kutarisirwa kuungabatana neANC pane bato reDemocratic Alliance kana kuti DA, umkondo wesizwe kana kuti MK neEconomic Freedom Fighters kana kuti EFF. Bato reDA rinonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika rinogona kuve nemukana mukuru wekupinda muhurumende neANC, asi ragara richishoropodza matongero ehurumende eANC zvinoreva kuti panenge pave kushandurwa kwemitemo kwakasimba kuitira kuti mapato maviri aya anga achikwanisa kudyidzana. Ukuwo mapato eMK neEFF ayo anenge ane nhengo dzakawanda dzakabuda muANC anoti nevamwe vanogona kunge vachibatana navo, asiwo vamwe vanoti zvinogona kunge zvisingashande nenyaya yekuti vari kuti vemabhizimusi vanogona kubuda munyika iyi sezvo mapato maviri aya achida kuti upfumi hunge huchienda kune vanhu vese. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakuda kwashe Bandama avari muSouth Africa kuti tinzwe maonero avo.
Mushure mekunge sarudzo dza announcewa neve Independent Electoral Commission, hapana kunge paine kushamisika kwakanyanyisa nokuti mushure mekunge maresults abuditswa ivo vecommission vanga vachiudza vanhu kuti zviri kufamba sei muchidimbu nemuchidimbu. Saka pakazobuda official announcement vanhu vanga vakutoziva kuti zvinhu zvakamira sei. Zvisinei, munyaya dzesarudzo kune vanenge vakunda nevanenge vawana pavanga vasingafungiri kuti vachawana, inyaya dzinobva dzatanga dzine nyaya sezvamataura kuti havana kuwana 50+1. Yavakawana iyo manje yava kureva kuti vanofanira kunge vaine kudyidzana kana kushamwaridzana nemamwe mapato kuti vange vari vanefoma government.
Tiri kuona kuti ANC ine mukana wekusarudza kubva kumapato akati wandei akanonga-nonga mavhoti kana zvigaro. Pane tarisiro here iri kuitwa nevana veSouth Africa kuti dai bato reANC rabatana nebato ripi kuti vaumbe hurumende yemubatanidzwa?
Pakuumba hurumende yemubatanidzwa, vanhu vemuno vakange vari vakavhota vane kutarisa kwakasiyana-siyana nokuti tarudzo idzi hadzina kubuda mabudiro aipfungwa kuti vanhu vakawanda kuti dzichabuda dziri zvadziri. Maparties akamira akawanda ekuti vanokwanisa kusarudza anokwanisanganisira ivo veDemocratic Alliance, veEconomic Freedom Fighters, veIFP nemamwe madiki. Asi patiri izvizvi inyaya yekutarisa kuti nyaya dzenyu dzegovernance munenge muchiurirana zvakadii.
Ivo mapato mamwe madiki akadyiwawo asi akakwanisa kuwana zvigaro anokwanisawo here kuumba hurumende ari oga achisiya ANC kunze?
Kuumba hurumende kwemapato madiki inokwanisa kuitika asi inenge iri nyaya hombe inonetsa nekuti mukuungana kwemapato hobo anenge ane chidimbu 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 zvinowedzerawo futi kuti zvamunenge muchidawo zvinenge zvakawanda semapato madiki. Asi kuti pakaita bato hombe rinenge rine zvigaro zvakawanda rosangana nebato diki zvinenge zviri zvinoitika mbichana.
vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vakuda kwashe bandama vari parunharam South Africa ne Studio 7. Vaimbuye mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nhasi vatura mashoko ekunyaradza mhuri yaSenator Murisi Zizwai avakashaya nemusi wemugovera vachiti vazwizwai munhu anofanira kuremekedzwa zvikuru nebasa ravakaita pahondo yekurwira utongi hwejekerere muZimbabwe. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachinyaradza mhuri yavazvizwai kumba kwavo muHarare nhasi, vachamisa vati vazvizwai vakabata basa guru mubato ravo pamwe nehurumende kuitira kuti vanhu vagare zvakanaka munyika, nekudaro vanofanira kuremekedzwa.
Ngatinyaradzei gamba redu, hama dzangu, mai apiwo kune vamatongerwo enyika, ngatibatei gamba redu, mapato ese tipe ruremekedzo kugamba redu.
Vachamisa vatiwo vakashanda navazvizwai kubvira pakuumbwa kwebato reMDC muna 99 vakati mufi aida kuti munyika muve neutongo hwechekerere.
Vazvizwai vakava kuSenate, ndinozviziva kuti munhu aida kushandira nyika, ende kuti vazengava kuSenate nekuda kwezvakada haizvozvo hazvina mhaka izvo. Hatitarisi izvo, isi totarisa pakabata munhu zvakadi.
Vazvizwai avo vakamirira MDC muHarare Central kwenguva yakareba ndemumwe wevanhu vakaumba Triple C navachamisa. Kunyange hazvo vakakundikana musarudzo dzekumirira bato iri musarudzo dzegore rapfuura, vazvizwai vakashaya vari senata mushure mekudomwa kuve nhengo yedare iri navasengezo chavangu avo vanozviti ndivo vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru weTriple C. Mumwe akashanda navazvizwai Senata Moses Manyengavana vati paramende nebato ravo reTriple C zvarasikirwa zvikuru nekuti vazvizwai munhu aibatanidza vanhu.
Vazvizwai vaitibatsira kuti tive nechiono chimwe chete semusangano, saka tarwadzirwa zvakanyanya. Tinoti kune vanhu veZimbabwe atichemetinekarimo.
Vaimbove nhengo yeNational Assembly uye vakashanda navazvizwai kwenguva yakareba amai Joyce Jaja vati vakabatsirwa zvikuru navazvizwai.
Munhu wekuti dzimwe nguva unoda kudebeta muparliament utati honorable ndoda kumuvha motion yangu yanisi kuziva ndei ndoiita sei ndibatsire, vaikubatsira kuti umuvhe motion yako zvakanaka yechibuda zvakanaka.
Vanokokera nhengo dzezano PF muparamende vapupuraito garepi vatsanangura vazvizwai semunhu ange ave kuziva basa uye aishandika naye.
Zvaiva zvakanaka kuti vanotanga iko zvino samaMP vadzidze kuvanhu vavanoruzivo wokuti basa reparlamende rinofanikira sei. Saka tinourombo zvikuru nokurasikirwa neumwe wedu muparamende.
Vatogarepi vati nhengo dzeparamende sezvadzinoita nguva dzese dzichabatsira pakuradzikwa kwemutumbi wavazvizwai mangwana. Vachitaura vakamirira mhuri, mukoma wavazvizwai vaMichael Muchengeti Zvizwai vati mufi munhu waibatanidza nekusimudzira mhuri zvekuti mhuri yarasikirwa zvakanyanya.
Tiri tarasikirwa kwete stoka even nation necommunity vanga chigara.
Vazvizwai vakashaya nemusi wemugovera mangwanani uye vasiya mudzimai nevana vanomwe. Vazvizwai vakaita mutevedzeri wegurukota rezvemigodhi munguva yehurumende yemubatanidzwa kubva muna 2009 kusvika muna 2013. Mutumbi wavo ucharadzikwa kumarinda eGlen Forest muHarare mangwana masikati. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Masangano anomirira vashandi muNigeria atanga nhasi kurangwa mabasa kusina nguva yakatarwa, izvo zvabvarisa zvikoro, mahofisi ehurumende, kukanganisa mashandiro enhandare dzendege uye kuvharisa gwenya remagetsi enyika iyi. Izvi zvauya mushure mekunge hurukuro nehurumende dzatadza kuburitsa chibvumirano pamuhoro unofanirwa kutambirwa nemushandi wepasi pasi. Gurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken vakurukura nevakuru muhurumende yeIsrael pamusoro pechibvumirano chekumisa kurwisana neHamas chichange chichisanganisira kumbomisa hondo nekusunungurwa kwedzimwe nhapwa dzakapambwa neHamas kubva muIsrael pakurwisa kwakaitwa nechikwata ichi musi waGumi Guru 7. Amai Claudia Sheinbaum, vanove nyanzvi mune zvemamiriro ekunze uye vaimboemeya weMexico City, ndovakunda musarudzo yemutungamiri wenyika muMexico, vachive mudzimai wekutanga kutungamira nyika iyi munhoroondo yayo yemakore mazana maviri. Nyanzvi yezveutano hwepfungwa vanova zvakare mukuru weInguchen Mental Hospital iri kuBulawayo, Dr. Menach Mawere, vanoti dzimwe mhosva dzinoparwa nemadzimai anenge achangobva kunosununguka dzinokonzerwa nekusagadzikana kwepfungwa pamazuva avanenge vachangobatsirwa. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyadze zvirwere zvefungwa munyika vari zvemukuru wechipatara cheInguchen Mental Hospital Dr. Nemache Mawere vanoti mamwe madzimai ane chirwere ichi anoguma ava mumajere mushure mekurasa vana kana kuti baby dumping.
Asi inyaya hombe ndoyatinofanira kunyangofunga nezvayo inonzi infanticide. Vana vanogona kupedzisira vauraya mwana wavo. Sometimes kana mai vachinge vaita zvinhu zvakadaro mutemo unonge wakuvatora semunhu apara mhosva, asi anenge asina kupara mhosva nekuda kwake, anenge apara mhosva kuda kukuti ari kurwara nechirwere chedepression. Tozoona munhu achitongwa achipuwa makore mujeri ufuchi mutemo unonge usingafanira kudaro. Unofanira kutora munhu uyaya orapwa obetserwa. Asi ndotoona semaonero angu kuti ana mai vanenge vasununguka vachinge vazoita crime mhosva yekuuraya vana vavo yaya vamwe vanotora vachidhamba vaita zvavanoita. Maonero angu ndekuti vanhu iva vanoda kutobetserwa vanenge vane maproblems avanenge vanawo. Asi maproblems aya achinge asina kugadziriswa vanopedzisira vazoita maaction avanozoita iwayo. Mutemo wozouyawo vatorawo vasungawo kuvafarira. Asi taukangamuwa dzimungwa vanhu vanga vane matambudziko vanhu avaide vagadziriswa vabetserwa.
Vatiwo pane zvakawanda zvinokonzera kuti madzimai anyanye kudzamisa pfungwa mushure mekusununguka.
Zvinogona kunge pane vanhu vatoti vari vulnerable kuti kana uchiwasununguka kwasingazorara zvakanaka kana kuti kuchengeta mwana, mwana anoda kuchengetwa. Ndosaka tichiita ana mai nevamwe vanhu vaive vazobetsera vana vavasikana kana vachinge vasununguka, nokuti basa rekuchengeta mwana iroro rinotori basa rakawanda rinogona kutoita kuti munhu afungisise. Mari inogona kunge isingachakwanisa kuiwana kana wangu achiita basa rekutengesa kumusika, wangu achitsvaga mari, uchiwana mari every day. Kana wamboita zvekusununguka mwana, mari irombodzokera mumasure. Kana kuti murume wako ari kukuramba, wawana ane girlfriend, atoenda kugirlfriend wabva mukusununguka, zvese zvinhu zvakadaro izvozvo zvinogona kukonzera kuti uite chirwere depression.
Nyanzvi dzinoti chirwere chepfungwa ichi chinowanzotanga papera mazuva maviri kana matatu mushure mekunge mudzimai asununguka. Mudzimai anotanga kusada kutaura nemhuri yake neshamwari dzake, kuchema, kungotsamwa-tsamwa, kusada kudya, kupera simba, kunzwa kuneta, kuda kuzviuraya kana kuzvikuvadza. Dr. Mawere vanotiwo kurwadziwawo kunoita madzimai pavanenge vachisununguka kunogonawo kuvhiringidzawo pfungwa dzavo.
Nyaya yekungofunduka nyaya yeleba, yeleba inongotyisa. Kana usati wamboiona inongotyisa nokuti inorwadza, uye kana kumba usina kugadzikana zvakanaka unogona kungosangana dambudziko iroro rechirwere chematerity blues. Saka chinongouya zvandataura izvozvo kuti about 3 days wabva mukusununguka uchangobva muchipatara paya, wobva wangoona wotanga wongonzwa kufungisisa kwakanyanya kusvika pakana pakutochema chaiko, kutoita misodzi inenge ichingouya yega, inzwa musoro uchirwadza, uchitadza kurara, haukwanisi kuconcentrata, mwana akachema anenge achingokudisturba, uchingonzwa wangu uri lonely, uye unongonzwa kuita kaasha asha. So
mukuru weWomen's Action Group amai Edna Masiwa vatsinhirawo vachiti vanosangana nenyaya dzakadai mubasa ravo rokurwira kodzero dzemadzimai.
Postnatal depression chinhu chatofanira kungwarira mushure mekunge munhukadzi asununguka. Postnatal depression dzimwe nguva inogokonzerwa nekufila lonely, munhu anenge adhiriva asina ari kumubatsira, then basa rekuchengeta mwana romukurira, nekuti vanhu tinoreta zvakasiyana mushure mekusununguka.
Nyanzvi yezveutano hwepfungwa uye vari mukuru wesangano reZimbabwe National Association for Mental Health kana kuti ZIMNAM Dr. Ignatius Murambidzi vatsinhirawo vachiti vanhu vakawanda havanzwisise nezvenyaya dzemadzimai anoshungurudzika mushure mekunge vasununguka, izvo zvinozoita kuti varware havo muchinyararire.
mai mazhinji kunyangwe nana baba vazhinji zvakare ati zvinzwisisi uye kana kuti atinyatsozviziva kutambudzika mupfungwa kwakadaro kunogona kurapiwa vanofunga vanoona sekuti kurwadziwa ikoko kana kusagadzikana mupfungwa kunenge kuchiitika zvine mamwe matsanangurirwo azvinoitwa zvisinei nekunetekana mupfungwa saka dambudziko riripo asi vanozopedzisira vachiiya tinoti staff in silence.
Dr. Mawere vatiwo chirwere chepostnatal depression chinogona kubatawo varume. Muvarume chirwere ichi chinowanzoonekwa pakati pemwedzi mitatu nemitanhatu mushure mekuzvarwa kwemwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropa Fadzo Mapimitse.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Handizivi hangu kuti Snowball vamaa muchiita interview apo ndewe mubhuku riari Animal Farm here, nokuti kana ari munhu chaya chaya ari kuziva zviri kuitika Zimbabwe ZEC ZANPF, police is ZANPF, army police is ZANPF, CIO is ZANPF, hapana chimwe, majaji is ZANPF. Mama sarudzo iri kuitwa uko kusouth africa inotorakidza kuti nyika its a reflection yevanhu kwavanenge vari kutode zvakati. Ndosaka vachiti kumwaona DA yahwina, MK yahwina, ESF yahwina, zvichisiyana siyana zvakadaro. Munomo hakuna izvozvo. ZANPF yabiridzire sarudzo yakatadzwa kusvitsa kana 2/3 ndokuchishandise chipoko chavo senyero chabangu namudhenda kuita recall vanhu kutorera vanhu vhoti yavo.
Ruzhinji rweZimbabwe, the pushback on dictatorship has begun in South Africa. ANC yatadza kusvika 50% majority. Pasara Mozambique, never give up. Vashungurudzwa, tashungurudzwa. Mari aripo kudenga. Pane zvichaita, vamwe vakagumirwa nenyika vasingafungi kuti yaguma. Inini mumupenyu hwangu anaombofunga kuti ndichazofarira kuti ANC ibviswe pachigaro, ZANPF ibviswe pachigaro, Frelimo ibviswe pachigaro. Tichiti takarwira nyika ino, vanhu vatakange tiinavo vavapanduki.
Makadi pano pastudio 7, ava vanhu vamunoti vatongogara ndoona sekuti havatauri chokwadi, vanotogwara mafungiro avo. Musati uyisiri vanhu vakavanoye vakaita savanoye vatongogara, hatimbovafariri. Kana zvinhu zvinoitika zviri pachena, zvavari kudzingwa nedzimwe nyika vachizikamwa kuti vane huori, vane kusisidzira vanhu, zeka itodiwi nedzimwe nyika. Kwevatongogara vanotaura nyika zhinji dziri kuvadzinga, dziri kuvaramba, dziri kutaura kuti munodei kuZimbabwe, hakuna dzidziso iriko, zeki yacho yakaora. Ivo vari kutaura chii?
Ramaphosa muno South Africa, chinhu chaasingazivi ndechekuti maSouth African akasiyana nemaZimbabweans. MaZimbabweans ari kungombunyikidzwa kodzero dzavo nezanopf, asi vacharamba vakapeta maoko. Muno hamuna kupeta maoko, vana vemuno muSouth Africa vakabatana kupfuura vana vemuZimbabwe. Ndosaka muchiona kuti zvinhu zvizhinji zvinoitika muno South Africa munomu vanobatana vese voita chinhu chimwe chete vana vemunomu. Isu maZimbabwe hatina kubatana, ndosaka zanopf ita zvainoda. Manjeye Ramaphosa ozvikanganwa izvozvo. Zvineiko zvinezvi zvaako kuchimupinza panaita ichireva. Naiyo ZANUPF kusanyara kwakawanda muno mose muAfrica muno, hakuna kana opposition party one. Kana vasingaitiwo zvematurongerwo enyika chake chokwa vanofarira ZANUPF, kana kuti vanombotaurawo nezveZANUPF vachitaura mune zvakanaka. ZANUPF runongoabatira kutongoonekwa nemunhu wese sekunge dzinongohamba hafa pese padzasvika, hadzina chakanaka chadzinosiya. Unihwo hauna kunaka kune vanhu vatinotarisa kuti vanhu vakuru sana munangagwa. Kukura kwose ikokoko munhu aifanira kudai achikurawo njere wokurawo nemuturi, kuti kuti unokura muturi asi njere dzisingakuri, hazvina kunaka izvozvo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera kunhamba idzodzi, kwete kutumira audio.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. pano pa Voice of America tinokupai chero nau zvekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tirikuenderera mberi tichitarisa zvakabuda musarudzo dzakaitwa muSouth Africa uye zvazvinoreva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 pamasaisai anoti 6175 ne 7255 shortwave. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Vateereri, tinokuyeuchidzai zvakare kuti musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk apo nhasi tiri kutarisa zvakabuda musarudzo dzakaitwa muSouth Africa uye zvazvinoreva zvichitevera kukundikana kwebato riri kutonga reANC kuwana zvikamu zvinotarisirwa kuti riumbe hurumende riri roga, zvave kuita kuti ringe richibatana nemamwe mapato mukuumba hurumende. Vakawanda vari kubvunzana kuti ndeapi mapato achasarudzwa neANC pakati peDA, MK, EFF nemamwe akawanawo zvigaro musarudzo idzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosangana nemutungamiri weSouth Korea vaYoon Suk Yeol pamberi pemusangano weKorea Africa Summit uri kutanga mangwana muSeoul kwakare kuSouth Korea. Musangano uyu uri kupindwa nevatungamiri vanobva munyika 40 nesere dzemuAfrica. Zvichitevera kuziviswa zviri pamutemo kwezvakabuda musarudzo dzakaitwa muSouth Africa neIndependent Electoral Commission neZuro, tarisiro yevakawanda yave pakuti mapato api achabatana nebato riri kutonga reANC mukuumba hurumende yemubatanidzwa. Vaimbo vemutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa vanoti vamurisi zvizwai avakashaya nemugovera munhu anofanira kuremekedzwa zvikuru nebasa ravakaita mukurwira utongi hwejekerere muZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri nikiti mraru zvakanaka vatereri ndokusiyai muina Chris Gande.
Manje kuthula abantu basafika lawo abazi ukuthi kune olandelayo ngoba ama coalition lawo azokwenzakala mayethe
I leader of the opposition okubi okusolisayo abantwini abaningi lepartini la ku leadership yethu ikuthi nje uChabangu kasazisanga abantu
lingali tshona njani izo lukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we studio 7 ngomvulo umhlazi ku 3 inhlangula 2024 ngu Chris Gande. Endaveni zethu lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lomunye wakhe we South Korea lamuhla kulelo lizwe lapho athi baxoxe ngenhlelo ezingathuthukisa umnotho weZimbabwe phambilini komhlangano we South Korea Africa Summit ozaqala kusasa kwele South Korea. Iningi lithi lilokhe lilinde ngabomvu kubona inyathelo elizathathwa libandla le-ANC ngemva kwempumela yokhetho emenyezwe ngokusemthethweni izolo.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lomunye wakhe we South Korea lamuhla kulelo lizwe lapho athi baxoxe ngenhlelo ezingathuthukisa umnotho weZimbabwe njalo bakhangelelwe ukusayinelana izivumelwano ezimqoka. Lokhu kwenzakala phambilini komhlangano we South Korea lamazwe akuzwekazi le-Africa we South Korea Africa Summit oqala kusasa. Iziphathamandla zabohulumende bamazwe e-Afrika ezinqusiweyo sezithe gwaqa kulelo lizwe. Ukuze sihlaziye lolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Sikhuluma ngobudlelwano beZimbabwe leNorth Korea ke umhlangano lwawo ngeke waphambanisa lobo budlelwano.
Kungenzeka ngoba ningakhumbula kuhle ukuthi iNorth Korea ilo budlelwano obuhle leZimbabwe. Kodwa ke njengoba ke sebecabanga ngapha eNorth Korea asikasho ukuthi kuzahamba kanjani kodwa ke engxenye kungagcina kusuka ngathi kuba lokusola ukuthi kanti bose likhithi mali siyahambe lisiyahali. Kodwa ke uqhathe kuleyo ukuthi iZimbabwe lekhiso ukuthi nga ilanda into ezinjengalezo. Ngithemba ukuthi kade abakade kumele ukuchubunga wanazelela ukuthi hamba kusezobhambanisela ubudlelwano kodwa ke khona singeza kubalekela. Kodwa wakhathesi sinethemba ukuthi engxenye bazaqhubeka bayibambe kusho indaba le kuqhubeke kulo budlelwano obuhle kungela kuhlukumezana kodwa ukucabangelana.
Khona siyalibona ilizwe leSouth Korea liphathisa amazwe akuzwekazi le-Afrika ngokuthuthukisa iminotho kumbe hayi bazathathelwa njalo mina.
Ikakhulu nxa bebuya elizwe emazweni akule-Afrika bebuya beZimbabwe. ekuqinisweni injongo yabashiyo ukuthi bathuthukise umnotho kangako kodwa kwabe sokule nto abayinanzeleleyo phela lingakhohlwa ukuba yakanje ezimbabwe zilizwe elinothe kakhulu kulezi zimbabwe phansi ama-minerals base bevula amehlo babona ukuthi sikaze sibe lo dlelo lokunandla ezimbabwe siyazongathi ba abangane kodwa bona bezohuchuluza lokhu esilakho lokho siyakwazi ubana kokwenzakalayo bayevusela amazwe abo umnotho wamazwe abaqonge siya phezulu thina engxenje sibonga uniyo kuyizwe ukuthi okungatsho lutho ukuthi lathi sibonga uthabo leyo liqiniso singeke salibalekela esilibona suku zonke sisenziwa ngamazwe nalavela khonale ku-asia lamanye amazwe avela kubo-europe.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeZCTU esiqoqelaye ecingweni ekobulawayo. Owake waba ngumkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, umnumzana Nelson Chamisa, namhlanje ududuze umndeni kamuye umnumzana Murisi Zwizayi, esithi wadlala indima enkulu ekulwisaneni lombuso wentando kayiphikiswa kwele Zimbabwe umuye umnumzana Morgan Tsvangirai. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba e-Studio 7, umlondolozi Ndlovu eseHarare.
Ekhuluma esemzini kamuyi eWaterfalls eHarare, umnumzana Chamisa uthe lanxa umnumzana Zwizayi ebhubhe eselilunga ledale leSenate lapho abekwa ngozithi ungunobhala weCCC umnumzana Sengezo Chabangu, lokhu akulandaba ngoba wasebenzela ilizwe. Uthe umnumzana Zwizayi ngomunye wabantu abaqala umzabalazo wokulwisana lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngesikhathi kuzesabisa ukuphikisana nohulumende.
Atitarisizo isotarisa pakabata munhu zvakadi ende ndozati murume wanga ane
okokuthi waisise kusenate akulandaba sikhangela imisebenzi yakhe emihle thina savela la ekhatshane wayifisa ukuba ilizwe lethu libe lihle yikho esimkhumbula ngakho. Uzwizayi ngimkhumbula ngezikhathi zakhe echaya umsebenzi esebenzisa imoto yakhe yohlobo lwe-Crestidam. Abanye bamazi ngumphathintambo kahulumente ngokwakhathesi lokhu wavela khatshane.
Umnumzana Chamisa wethule imbali kaZwizayi yena owaba ngummeli weHarare Central ephalamende kusukela ngo-2003 kusiya ku-2022 okuyisikhathi asebenzela ibandla le-MDCT ele MDC Alliance lele CCC. Imizamo yokuthola icele likamnumzana Chabangu ngokubhubha kukamnumzana Zwizayi yehlule ngoba ubesemhlanganweni weSenate edolobheni leMaswingo. Omunye ummeli wePhalamende eluveve owasebenza lomnumzana Zwizayi kubandla le MDC Alliance umnumzana Decent Bajila.
Ube ngumuntu nje ohlala esithi lapho akhona kumele ukuthi anibebe xoxa behleka, kodwa nxa sokufika isikhathi sokuthi kuyasetshenzwa ubesebenza ngamandla kakhulu. Ngike ngasondelelana laye ngesikhathi silungiselela i-Congress ye-MDC Alliance ka-2019 ebhoda ilizwe lonke. Ubumthola elokudana ngalokho ahlangana lakho, umthola elokujabula ngalokho ahlangana lakho, kodwa ube indoda ebingakuthandi ukuthi kuxoxwe izinto eziyidanisayo.
Amazwi la agcizelwe ngomunye umsekeli webandla le-CCC umnumzana Matthews Dube othi balahlekelwe njengebandla.
Lahlekelwe kakhulu ngoba ube yinkokheli eyaqala umzabalazo wedemokhrasi njalo efuna ukuba siqhubekele phambili sisenza umsebenzi wokumanyanisa abantu.
Umdeni kamnumzana Zwizayi umchaze njengomuntu owayethanda imuli yakhe njalo esenelisa ukubanikeza isikhathi ndawonye ngapho ephatheka kwezombusazwe. Umnumzana Zwizayi wathetshulwa yingwe ngomnyaka ka-1970 ubhubhe ngomgqibelo ekuseni ngemva kokugula kwesikhatshana esifitshane ekhathazwa ngumkhuhlane wethukela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Kusenjalo icele le-CCC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube lithi yilo elizaphiwa imali ephiwa amabandla ezombusazwe alamalunga edale lephalamende kulandela ukwamukelwa kukamnumzana Sengezo Chabangu njengomkhokheli wamalunga amadale e-Senate lephalamende. Kodwa amanye amalunga alelicele athi awajabulanga ngokuthi uChabangu uzikhethile engatshelanga abanye bakhe. Sixoxe lesiphathamandla saleli cele umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Siyabonga okwenzakaleyo ukuthi imali sokuvunyiwe ukuthi iyanika icele elikhokhelwa yithi labochabango. Lokho vele yikho esasikukhangelele. Ende kambona ukuthi kuyadingeka ukuya ekhoti ngoba lanxa umuntu oza ekhoti ambona ukuthi uyabe phetheni okuzamnika ukuthi ayisibo banikazi baleyo mali. Ngoba njengoba sathi ukuthi uchabango lati yithi abanikazi baqala indaba le. Lokho ukuthi thina labochabango labanye bethu ukuthi sesizenzeni akudingi ikhoti. Sokuyizinto ezephathi sikhulumisana singaphakathi. Sezingezomdeni lezo, hayi akula muntu ongazingenela ekhoda kusadingakali.
Lithini lina ngalokho esikuzwayo ukubana umnumzana Chabango usenguye okhokhela amalunga edalele Senate lawe parliamente.
Ye leader of the opposition okubi okusolisayo abantwini abaningi lephathini la ku leadership yethu ikuthi nje uChabango kasazi sanga abantu ukhanye esesijumile njengoba ngangisho ukuthi kwesesikhathi kuyadingeka ukuthi ahlale isiphansi abonisane lathi uChabango akasakwenzanga kodwa thina njenge leadership singaka consult abanye hayi ukuthi ebe ngu leader of the opposition kakukubi ngoba laye kumfanele njengoba laye wakwasebenza into edanisayo kuphela ukuthi asakho saltanga abanye bakhe kodwa kumfanele ukuba yileader of the house ende ngokubona kwami lokumazi kwami angawukwanisa lowo msebenzi.
Hello ke ngumnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla secele lesicc elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi siphinde saxoxa lesikhulumeli secele lesicc elikhokhelwa umnumzana Jameson Timba umnumzana Promise Mkhwananzi.
Ubaba uChabango eqabuka kuba khona sathi thina ngibe nemene elisebenza ndawoni nabanye ababebebele akho kusuka ngobunangani nalokho okwenziwayo kulani izifiso zabantu beZimbabwe njengokuvota abakwenzayo okathi 2023.
Manje siyabona ukubana kuthiwa khona senguye okhokhela amalunga edale lina lithini ngalokhu ngoba amanye amalunga elokho eli ekuceleleni
amalunga wonke akucelele ukuthi ngabasecelele lethu bavotelwa phansi kukamongameli u-Advocate Nelson Chamisa ekhankaselwa ngobaba u-Advocate Nelson Chamisa nabaka Advocate Nelson Chamisa okwenzakalayo ephalamenti phakindaba zalutho yikwethisela abantu nokwezabo kwesabisa nje ukuthi ama-MPs ethu abathi alandela uChabango kodwa hhayi eqinisweni ehliziyeni zabo bonke bayakwazi ukuthi bona balama-MPs kaChamisa nguye wabakhankazelayo uyumkhokheli wabo njalo bazalalela i-direction abazayinikwa ngobaba umnumzana u-Advocate Nelson Chamisa.
Lona ibandla elizasungulwa ngumnumzana Chamisa kuhamba njani lokhu lisasungulwa yini?
Lokhu akunandaba okuqakathekile ukuthi sikwazi ukuthi wonke umuntu oseZimbabwe uzulu wonke ejikelele usekela u-Advocate Nelson Chamisa abakhokheli bonke abasephalamenti lemakhansilini balandela u-Advocate Nelson Chamisa ngokuba u-Advocate Nelson Chamisa nguye omele izifiso zemuli yeZimbabwe nguye owashiyelwa ingqobe leyi ngubaba wethu athi umuntu okuthamukela jajangilani.
Lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli secele lesicc elikhokhelwa umnumzana Jameson Timba. Iningi lithi lilokhe lilinde ngabomvu ukubona inyathelo lizathathwa libandla leSouth Africa ele African National Congress, EANC, ngemva kwempumela yokhetho emenyezelwe ngokusemthethweni izolo, eveza ukuba alitholanga amavoti amaningi njengenjayelo angavumela ukuthi libuse lilodwa. Amabandla angabambana le-ANC abalisa LDA, EFF, umkhonto wesizwe kumbe EIFP. Kodwa kulokwehlukana kwembono emabandleni la ukwenza kube kungabilula ukuthi amabandla la abambisane ukubumba uhulumende. Ukuhlaziya kwenzakalayo ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Cassius Jays Simana Mpofu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
So kwamanje kuthula abantu basafika lawo abazi ukuthi kune olandelayo ngoba ama coalition lawo azokwenzakala mayethe aphumelela ayo azothuthi ilizwe liyathi from now abesibaphe ba divided bona ngokwabo babona iningi abanye besikhuluma labo nje sicoxa ngendaba zakho ukukhetha usukela liqala bebethengisa ukuthi kufisa ukuthi alaba iANC iwinile so iANC ayizange iwine iANC ingasawinanga ukuthi bene outright majority bona ba prefer ukuthi iANC ibe ne coalition lebandla elinjenge EFF mhlawumbe ne MK iDA abana sure na ngoba my DA ingangena embusweni kulula ukuthi umkhokhelo DA ayibe ngupresident esikhathini esilandelayo ngoba maesiba ebangayenza icoalition ne-DA kuzotho ukuthi uvice president ye-ANC uPaul Mashatile somele ehle kungene upresident we-DA abe nguvice welizwe thereby sozatho ukuthi balakho futhi ukuplanela uRamaphosa ngoba uRamaphosa ulecala abayizigqibela elephalaphala bangamplanela bayenza i-impeachment ephalamente acine bothiwe aphume then ngaleyo ndlela sokuzakwenza uSustain Hussein akhuphuke aye phezulu abe ngupresident welizwe oyikhona kwesathwa ngabantu bezimbabwe labantu abaningi beSouth Africa bami abansundu ba-prefer yona i-ANC ukuthi enze i-coalition lamanye amabandla akhokhelwa ngabantu abamnyama yikho lapho kulesifiso sabo khona abantu beSouth Africa i-ANC luse i-MK i-MK ivotelwe ngabantu abe-ANC abalokukonona abanakho abafisa ukuthi lawo mabandla futhi abuyelelane asebenzisane ndawonye
ubona kusenzakalani phambili
kuzoqala kulungisiswe kuzofuna ukuqala ulungisiswe indaba yokhetha ukuthi mhlawumbe i-MK izoya ecourt ngoba i-MK ima ingaboycotha ukuthi kuyiwe ephalamente ama-member ophalamente angabi khona awe-MK masokuvotwa sokukhetha ukukhokhela ilizwe kuyatho ukuthi ngomthetho we-South Africa i-constitution South Africa inamba ezabe ikhona ephalamente aleso sikhathi iyabe ngomthetho iyabe ingavunyelwanga iyabe ingelamandla ukukhetha upresident so into yokuqala kumele baqale balungisise indaba yokhetho mhlawumbe izoya ecourt i-court itsho okutshoyo then from there sokuzobonakala ukuthi kuyiwa kuphi kodwa kungenzakala ngendlela ma kungabe kuthethwe kuhambe kahle uRamaphosa angaqhubeka engupresident kodwa-ke i-pattern yakhe akazi ukuyiqeda lokho kufanele kube clear ebantwini akazi ukuyiqeda ngoba amahloko amane ngalolu wezo balakho bona kwabo ngoba bacabanga ukuthi nguye odlisa iphathi balakho ngoba ukuthi bamphushe ukuthi akaphume esikhundleni thereby kusho ukuthi kuzaba lokudlwangudlwango obuzoba khona kodwa kuzosheza kuphele ngoba amabandla amanye amaningi lawa abantu abamnyama athole amasithi alakho ukubambana babumba uhulumeni
lo ke ngumnumzana Cassius Jayce Simanampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa icingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwezempilakahle ukwethesa umntwana inkanda lusiko olwenziwa ngenhloso yokuvimba ukuthi inkanda yomntwana ingaweli phakathi kumbe ukuvuvuka. Odokotela bathi umntwana engaba kusimo lesi kufanele athwalelwe esibhedlela ngokuphangisa ngoba engaphuza ukwelatshwa ulakho ukulahlekelwa impilo. Odokotela inyanga labokholo lwesiKristu bathi balendlela ezehlukeneyo zokwelapha lesi simo esivame ukuhlasela abantwana kuphela. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Odokotela bathi amathambo omntwana kanye lokhakhayi kuyabe kubuthakathaka lapho ezalwa okuyikho okwenza ukuthi ikhanda linciphe nxa ezalwa ukuze azalwe lula. Isakhamusa kobulawayo unkosikazi noMathamsanqa Mlilo uthi owakhe umntwana wamethesa inkanda ngeqanda.
Abanye basebenzisa iqanda. Lanxa sewela inkanda laphana usebenzisa iqanda umfaka isiphambano kuphela ngeyokhu yeqanda. Noma kuthiwa uhlangene labasindi okungakanani akum-affect. Ngamenza khona okokweqanda yikho esakusebenzisayo. So kazange sinike inkinga futhi.
Unkosikazi Similo Nkomo uthi owakhe umntwana wamethesa inkanda enkonzweni.
Hayi wami wayenza ngeWestchurch. Bayenza ngeWestchurch. Emphakamisa ngekhukhu ng-oil. Lesawudu kuphela ezange yamhlupha.
Umnumzana Thembelani Sangweni ongumfundisi uthi bethesa umntwana inkanda ngamafutha okupheka lesawudo njalo uchasisa ngokwelatshwa kwalokhu athi yinkanda yangaphakathi.
Kwesi sikhathi kwale nkanda yaphakathi esuphayo edala amaqanda kutsho ukuthi thina siyathatha i-cooking oil siyibhoyile. Singabhoyile i-cooking oil liyana besisithatha le mhlawumbe sesawudo. Lesi sifaka phakathi kumbe kwesi sikhathi sifake isoti imijana sesithatha le lemon sikhamele kancane umntwana lo bese sitshela umzali wakhe ukuthi kamna chise for 5 days kumbe 3 days kuya ukuthi ingane yangu masithwale sithwale njani. Njalo yena lo mthandazo siyabe siwenzile uyasiza ngenxa yokuthi ma umntwana eleziqhatho kuyadilika isiqhatho sikhuluma ukuthi umntwana ephumele igazi ngoba kuyabulala inkanda esixhwalile njalo kwakhona.
Udokotela wabantwana umnumzana weDundebele uthi kuthatha inyanga ezintathu ukwelapha inkanda yaphambili, kuthathe phose inyanga ezimbili ukuthi eyemuva ivaleke.
Ngayizalwa ulenkanda ezimbili actually enye ephambili lenye esemuva. Esemuva iyavaleka umntwana esefika o 3 months. Engemuva yona ivaleka between 9 months kusiya ku 18 months. Ngayibona ingavalekanga umntwana esefike 18 months kusho ukuthi ngabe kulo hlupho oluthile kumbe umntwana engakhuli kuhle kumbe neshota of vitamin D kumbe kulokunye okumphambanisayo kumbe kuyilabo ingxenye abangabala ko-hydrocephalus ukuthi lamanzi amaningi ekhaya.
Usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya ukhuthaza abazali ukuthi bagijimisele abantwana esibhedlela bahlolwe belatshwe.
Xwayisa abadala ukuthi hayi nxa becabanga ukuthi umntwana uwele inkanda bengaze bamthungisela kumbe bemnathisa imithi. Lokho kuyenza ukuthi abantwana begule masinyane nxa sebefika esibhedlela umkhuhlane suhambe isikhathi eside impilo zabo zitshabalale. Nxa esibhedlela uyafika ahlolwe umntwana kukhangele ukuthi ukuwela inkanda lokho akubonwa ngomama kuyini, kuyabe le-dehydration yini kumbe ule bunye umkhuhlane awugulayo. Kwenziwe ama-test kube sokuphiwa-ke ukuthi azuze i-treatment kusiya ngokuthi ubulawa yini.
Ugogo Tryphene Ncube owelapha emkambo wemakhokhoba uthi umuntu omdala owela inkanda uyabe ephosiwe.
Umuntu omdala angakaweli inkanda kuyabe kuyiphosi. Lazo zikhona izihlahla zokusebenza leyo nkanda ephosi.
Odokotela bathi uma ungakhangela ekhanda inkanda iyabe iphefumula ngoba kuyabe kuleya phambili leyemuva. Ngesikhathi umntwana ekhula ubuchopho buyabe bukhula lenkanda ivaleka kutsho ingcwethi zempilakahle. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemelika, owayengumongameli umnumzana Donald Trump wazise ukuba ulakho kuvalelwa ejele kulandela ukutholakala elecala lokuqamba amanga evala udaba lokufumbathisa. Ukutholakala elecala kukaTrump kusetshenziswa yimkhankaso yababili uBiden kunye laye uTrump ukukhweza umfutho kubasekeli babo. Kodwa ukuguqula ingqondo zabangakacabangi ukuthi bazavotela bani kuzabuba nzima. Intathele zindaba ye-VOA uVeronica Balderas uqoqe udaba olulandelayo olwethulwa nguPraxedis Jeremiah.
Ingaba ngaba engumongameli wakuqala ukutholakala elecala, kodwa usekelo lukaTrump luyaqhubeka lukhula, kutsho omunye wamagqwetha akhe. Act 1, Will Scaff, Donald Trump's lawyer. Emthethwandaba abatshutshisi bathi uTrump
uxolo. Uxolo, siyaxolisa kakhulu lapha imitshina yethu inganika ihambi kahle. Le basakazi le balaleli yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Ukakathesi ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu elithumele nge WhatsApp.
Siyabonga ku bantu South Africa ngokuzama ukukhipha le ANC. Siyafisa ukuthi khona next time bese bebakhiphe out. Ngoba manje beza kungena ku coalition, so next time bese bakhiphe out. Lamaye lama ruling party aphume wonke ngoba ukuze yathi sikhiphe le mgurukuthi le sibusa ngenkani. Ngoba manje sibakhiphile thina last year. Yena waqinisike ikhanda wahamba wathi khona ba right bebuse ngenkani. Yena lo Ramaphosa siyafisa ukuthi next time bese bakhiphe emandleni. Yathi ukuze sikwazi ukukhipha lawa amachegu la sibusa ngenkani laphezulu. Elizweni eziningi zabaZimbabwe sibelezana. Ngiyabonga uMasenga labo bulawa ephumule emadokini.
Sanibonani Studio 7. Awu ngaze ngayithanda inkulumo kaBusani Sibanda. Ngaze ngayithanda sihlobo zami uGajeni lona ngalana eGoli. Cha, iyangusisa inkulumo ekhulunywa ubaba. Ngihlala ngitshela abantu nje umuntu osontayo ukuthi cha asinga sonti into esingayazi sikhohlwe ngabazali bethu abayi-co-founder empilweni yethu singatubaba ngihlala imlitha njalo azoyigqugquzela inhliziyo zabantu abethu nami ngingubaba ngisasebenza kuyisifiso sami sokuthi abazali bami abakhona ize uma sewahamba emhlabeni kela ngaso sikhathi bakhumbula okwakubuhlungu ubona abafowethu ngala eGoli behamba hambela phezulu kodwa ikhohlwe ngabazali bayo emakhaya kunzima ekhaya hlobo zabo noma ukuthi ufuna umsebenzi ufunekanani okhumsebenzi ungawuthola nokuthi ufuna i-peace job akula peace job ungayitholi kodwa sizancisa kubafowethu bonke nothathwethu abasebenza eGoli noma yilaphi akhumbule emuva kunokucana okutholayo hlamzele abazali ngoba esisu sinasikoloto umuntu olambile enawumusa umzali wakhe engabulwayo yindlala usaphila emhlabeni angibonge izintobo zami
Studio 7 sisevenge ngabe livuka njani mthwazi omuhle ngikhuluma ngoJimile lapha ngu-Jeff Chuma hhashi asibonge kulimende usizamile sibili ngomumbu kuthi khona ukukulutshana sikutholileyo kuyabongwa hayi isibongele Studio 7 noma nje umumbu akona ukuphehliwe kodwa hayi siyabonga khona ukukulutshana sikutholileyo sithi hayi indlala ipho siyaphepha sibili emagumeni amaningi ngoba umakhide beselaleziko hhashi siyabonga kakhulu
salibonani salibonani ku Studio 7 ninjani nonke ngizade ngampunampu ngamafeature abantu bakithi especially bema Ndebeleni I'm sure ababoni ukuthi abantu bakwaZulu kanjani bamvotela uZuma nanxa kwakuthiwa hey uyakhwabanisa utshontsha izimali beyeke labo ukuthi bencoma umkhonto wesizwe ngoba uZuma ngicabanga ukuthi ucishe ufana labo Jonathan Moyo ade ku-ANC ephathini esingathi manje ngamaVenda abantu bakuthatha njani so laba abantu abavotela ba-CCC ngicabanga ukuthi akufanelanga ukuthi bencoma into eyenziwe ngamaZulu amaZulu bamfake umuntu akibo njengomzulu so bona bakhetha ukuthi kuphume umnangagwa kungena uChamiso ambonti bafanele i-comment ayibafanele ngisho lencane ukuthi be-comment lapha hayi ayifanele bekhale ukuthi uRamaphosa udlile ngoba bona vele abakhakeli umuntu ofana nabo so ezithina isapoto zaphula komphakathi ithi kufanele si-comment ngoba sifuna ufaka abantu bakithi phambili but ukuthi uyofaka omunye umhlobo izini kwabo America ungabheka khona ngalo Republican ama Anglican bayenza njalo I don't know why into confuse abantu besindebeleni ukuthi yini angiyazi angiyazi fanele bekhulekelwa amazi sibili begeza mithi
lawo ke kungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 lingasebenzisa yona le inombolo 1+1 202 465 0318 nxa lifuna ukuthunyezelwa inhlelo zethu nsuku zonke. Lingakhohlwa ke uhlelo Live Talk lamhlanje ke sixoxa ngempumela yokhetho le South Africa ukuthi lungalo sitshoni ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lomunye wakhe weSouth Korea lamhla kulelo lizwe lapho athi baxoxe ngenhlelo ezingathuthukisa umnotho weZimbabwe. Iningi lilokhe lilinde ngabomvu ukubona inyathelo lizathathwa libandla le-ANC kwele South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.